manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera gunyana 22/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yetajamuka vapromise mukwananzi vanobudiswa muusungwa mushure mekubviswa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu raAmerica yoronga kuratidzira musangano ku United Nations General Council Assembly ichizivisa pasi rose kuti haitambire vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nengo yetajamuka vapromise mukwananzi vabviswa mari yechibatiso neta madhora makumi mashanu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Vamukwananzi vakasungwa pamedia senda muHarare nezuro apo vaitaura nevatori venhau. Vamukwananzi vanoti vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muHarare musi wakapfurwa vanhu nemasoja vakafa. Tabata vamukwananzi kuti tinzwe zvaitika.
Taindiswa kumatare nemapurisa. Kukwatano kwandano spiwa beu ndichinzi ndofarira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofarira kuripota kumapurisa every Friday andifanire kupindira mumawitnesses unga atoripo mawitness acho
vamukwanadzi mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndei
nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu ndo mhosva yandapiwawo neredare reZimbabwe
mhosva yamuri kupomerwa iri kunzi yakaitika rini
mhosva iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino
Saka imi muri kupikisa mhosva here kana kuti mabvuma?
Tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handina mbobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevhizheni.
Ko sei vari kukupomera iyi kana makanga musiri muguta imi musi wakaitika mhirizhonga iyi?
Kutya vakangozvidzwa zita rangu vanorohwa nehana. Saka vanenge vabuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika nyika ina kumira zvakanaka saka vanoziva kuti boka retajamuka ndo parinopinda kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei so vari kuzama kuti tangira kuti vabva vagara vatisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekuti pomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu angava mavhenda vangava vashandi angava mayutsi munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika
vamukwananzi vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi
ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa ndofunga vamwe vakaona mavhidhiyozi nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center pakanga ndandichitaura nevatapi venhau pakauya vatinoti mariot police vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko vakandizvuzvurudza vakandikanda muchirori chavanga vainacho vachinditsika tsika imomo vachienda neni kupolice station handina kufara nekubatwa kwandakaitwa asi handishamisiki nokuti ndo nzira yehurumende yacho ndo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakafungwa.
Pane matanho here amuri kuronga muchatorera mapurisa?
Tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndo zvakaitika. Tikaita an official complaint before the court. Office ya prosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakafungwa nemapurisa.
Nengo yetajamuka va promise mukwananzi vachitaura vari parunare vari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusangano uchaitwa muNew York mangwana. Mumwe wavo vari kuronga musangano uyu muzvare Stella Mabhugu vanoti pari zvino vari kufara zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kupinda musangano uchaitwa navaMnangagwa. Nhasi vaMnangagwa vanonzi vachasangana nevesangano reDecember 12th Movement rezvizvarwa zvemuAmerica rinotsigira Zimbabwe. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Mabhugu kuti tinzwe nezvemusangano wemangwana.
Chirongwa ichi chinenge chiri kuitwa kuNew York kwavakauya kuUnited Nations meeting and munhu wese ari kukumburiswa sere kuti vauye nekuti mukuru wenyika vakati vanoda kuona mhuri yese yekuZimbabwe, be it ZANU-PF, BZA, MDCA, anyone independent, vati vanoda kuona mhuri yeZimbabwe iri kuno.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda mumisangano yakadai?
Zvinhu zvakadai zvinokurudzira nyika yedu chaizvo ende zvinopa kuti tibatane sevana veZimbabwe ende uye zvinoita kuti nyika yedu ionekewo sevanhu vari kuda kuburitsa nyaya vanotaura iya yekuti Zimbabwe is open for business. Saka izvi zvinenge zvichipa ka step ahead kuti tikange takabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Pachatarisirwa kunge paina vanani pamusangano uyu? Pane vemabhizimisi here vari kuuya zvii zvichange zviitika?
Oh yes, ndafara chaizvo kuti mabvunza mubvunzo iwoyo. Vanhu mainvestors, vanoti mainvestors vemabhizimisi, vanoda kutanga mabhizimisi, vanoda kunzwa nekuti president vachaadressa vanhu, vanoda kunzwa kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei vese vanenge varipo.
Muri kutarisira kuti vanhu vangani vachange vari pachiitiko ichi?
Panguva dzino nhamba yedu iri kukwira chaizvo, asi so far we are close to 200 people vari kuuya and the venue yedu inohold the capacity ye 250.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vangangoda kunge vachiuya, vanokwanisa kuuya sei? Pane zvamuri kutarisira here kune vanenge vachiuya?
Vanenge vachiuya munofanira kuita pre-register kuitira kuti tione kuti security yakamira sei. Saka kana usina kuita pre-register, don't get disheartened. You can always call one of the representatives. Pane vamwe vari kuti havachakwanisa kuuya, saka nzvimbo dzinenge dzichibuda as we go. Saka tinongokwisai pawaiting list and we'll inform you.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutanga nguvai uyezve chichizopera nguvai?
Chinotanga na 2:30 chopera kuma 5.
Avo vanga vari muzvare Stella Mabhugu vachitaura vari parunhare vari muNew York naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe zvikoro zveboarding zvakaita seChinoi High mudunhu reMashonaland and West zvave kurambidza vabereki kushanyira vana vavo kana kuvaigira chikafu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorela. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vachigara pachikoro cheChinoi High asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, asi hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa.
Wanzi tati mimi mugara muno tadai so tati takatostopa kutoti we are not taking anything in even my visa so shika situation yapfuura. Sekondishen yatinayo tikatendera zvinhu zvikauya, wani mwana akanza awana kolera neboarding yati tine vana 1000 vanogara uko. Can you imagine how catastrophic it is? Ende vana vedu chikafu tiko apa havana, we know situation yacho.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavavhakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Ndokuti advice tikareta atavharisa kunzi advice kwezi waka msoma ndo wajini spekta kati tino ni machali zirati na uwe momo machali zedu mfura ya ndoto kanaka saka ati gono kukisa wana paris we are not taking anything coming from outside for now.
Mumwe mubereki vasai moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita kurera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Varambidza kuti chikafu yevuchikoro ka havafani kudaro vozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachitya kurera vafanira kuchuza chikafu chacho chirikupinda muchikoro.
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vachoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi. Vakireni mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha. Vamashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano.
Apara toilet, aupinde mchori kwa mpati mwotunga bakana. Toende kwa mavenda alikuza asu. Mavenda alikuza asu. Shedi nuba wangaji zoro la wano. Wachita kutuwa zoro lele. Ndoma waka eta mkutika utu wano watenge sena. Mchori kwa ndoma waka nanomi wano waka wachili wapapile wano. Ani ndoma toilet ayo. Mwistiko waka ndama toilet wano. Bata chika toilet ili ano. Ani ndoma waka kore la wano. Kwa umani kana michiti mimi wano alikutili wano wano tengeze ya kwa nambu ene toilet. Mwotu wano kwa wapinde wano tengeze ya
Studio 7 yanakukwanisa kunzwa divi rekanzuru yechinoi panyaya iyi. Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi matatu nevaviri munyika pari zvino. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlenview nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muchino.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu wevanhu vafa zvichitevera kunyura kwechikepe munyanza yekuTanzania wasvika pavanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe uye munhu mumwe chete anyururwa nhasi muLake Victoria. Chikepe ichi chakanyura nemusi wechina uye vakuru vakuru vemuTanzania vanoti ongororo yekutsvaga zvakakonzeresa tsaona iyi iri kuenderera mberi. Yashika nguwa yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa namuzvare Chioniso Mpofu, chizvarwa cheZimbabwe avo vari kushanda nemadzimai nevanasikana vekumusha mukuita mabasa ekusimudzira pamwe nekusimbaradza vanasikana muZimbabwe. Tino kutambira ine mufaro pa Studio 7 muzvare Chioniso Mpofu. Mungati itsana nguro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino.
KuZimbabwe ndine Susan Mureiwa Foundation yandoshandisa. Saka ndiri kuedza kusimudzira madzimai munyaya dzekusona. Ndine va group randiri kuti vari kudzidziswa kusona kuti vagopota vachisona mauniforms ekuchitungwiza. Ndine madzimai vanorarama nealbinism, kauti vane vana vane albinism kana murume ane albinism. Saka ndine group remadzimai ayo vane project yavowo yavari kuita. Kuuya ndine vamwe vandinavo vatocha zvehuku navo, iyo yaisati yanyatsosimukira tichiutongoitanga.
Chii chakaita kuti mufunge kushanda nemadzimai vari kumusha?
Ndakaona ndakadzidza pana mai vangu, nekuti mai vangu vaida kusimudzira zvakanyanya madzimai. Hanzi mushamukadzi. Saka ndakati madzimai emuZimbabwe vane ubinda uko havana urima vari zviri natural asi vanoshaya resources kanti atoti mari yekutanga nayo kanti muna anovavhurira nzira ndozvavanongonida chete.
Pari zvino tinoona nyika yese yakatarisana nedambudziko rechirwere chekolera. Pane zvamuri kuita here kuedza kurwisa dambudziko iri munharaunda yechitungwiza?
Takatenga tengi remvura kuti vanhu vanopiwa mvura pamba, pamba paigara mai vangu. Ndechaendesa mamatengi kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunhano, kunyatsime kana kuSt Mary's tichiisa matengi emvura kuti vanhu vawane constant supply yemvura. Tukaedza kutenga sipo kuti vanhu vapiwe sipo yekugeza maoko. Mamadzimai ari kufamba vachidzidzisa yatoti awareness pachirungu kuti korera tingaidzivirira sei, kuti kana uchinge wabatwa nekorera unoita sei usati waenda kuchipatara. Zvese zviri kudzidzisa madzimai kuti vange vane ruzivo rwacho.
Semukoti, pane dzidziso yamungape here padambudziko rechirwere chekorera munhu angazive sei kuti anacho?
Kachika batwa nekorera kwanzi wakungoita kungorukutika kungoneta wonzwa mudumbu mako musere zvakanaka wona wakutanga kuita manyoka chimboenda kuchipatara. Zvingadai dzimweni dzenguva iri kuti vamwe vadya hako zvinhu zvakashata asi siri korera. Zviri nani ungoenda wonoudzwa kuti haisi korera wadi wasvikako kana kudzi kugara wangogarira kumba. Kana musati maenda kuchipatara gadzirai mvura yataiti salt and sugar solution monwa kupinoti chinodiwa kuti murehydrate kuti mvura yarasika manyoka muya muya muidzosere muviri menyu zvakare.
Pane zvamungakurudzire here mamwe madzimai vakateerera pamusoro pekukosha pekushanda nevamwe vari kumusha kwavakaberekerwa?
Mai vangu vaibatsira pavanga vari ticha, pavakaretaya vanga vakubatsira chirikadzi nherera vanotambudzika vanhu zvakawanda wanda. Ndopandakadzidza kuona kuti kubatsira vanhu kachinhu chakanaka. Saka pandakadzokera kumba ndakazvifunga kuti vanhu vaiva isibatsirwa namai iye zvinezvi vari kuita sei. Saka ndakangonodzokera fo ivo vashoma ivavo ndipandakaona kuti aiwa havasiro vashoma vega, vanhu vazhinji vari kuda rubatsiro, madzimai mazhinji ari kuda rubatsiro. Ini ndikasazviita inini achaita umwe ndiani? Hazvibatsiri kumirira umwe asi tanga iwewe kuti kubatsira vamwe, vamwe wozoteverawo.
Tinoona kuti makange muri kukwikwidza semudare musarudzo dzapfuura asi hamuna kuzobuda zvakanaka. Muri kufunga kuita sei mune ramangwana?
Ina ndichifunga kuti handichaendereri mberi kuita izvozvo. Ndakaona kuti calling yangu iri pakubatsira vanhu, ndofunga zvandaifanira kunge ndakanoona. Asi ndakaona zvinhu zvizhinji zvinoti dakukurudzira vechidiki zvakanyanya. Pachauya pama next elections ndienda kusvika mu59 tatosvika mu60 ndienda munhu mukuru. Saka da kuisimudzira vasikana vechidiki, madzimai echidiki kuti simukai tinokubatsira. Izvo takadzidza weisusu kunyange tisina kubudirira, asi ndine 1 or 2 zvandakadzidza tovabatsirawo. Asi sisi mavhelasi vechidiki vakasasimuka tinodzoka nekuti vati madzimai asimuke. Saka vechidiki vakatadza kutora chimuti chatiri kuvatambidza vakataiwa hazvisi zvavo, tinouya nemudonzvo yedu tira mawheelchair tikangomhanyawo tichienda mberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Chioniso Mpofu nekuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muno muAmerica, uye uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vari kutanga vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica pamwe nevemabhizimusi nevezvematongerwo enyika vari muno muAmerica. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, tinonzwa kuti vebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuvimbisa kuratidzira kumisangano ichaitwa navaMnangagwa. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaChamisa muno muAmerica, vazvidzai ruzvidzo. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 varuzvidzo.
Maita basa. Thank you very much.
Varuzvidzo, tinoona kuti mutungamiri wenyika vaemason munangagwa vari muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly. Imi muri kutarisirawo here kusangana nava munangagwa parwendo rwauro?
Kwete, ini handisi kutarisana kusangana nava munangagwa parwendo rwauro. Ini ndikutotarisira kuti tichange tiri kuNew York iko kuti tichiratidzira kusagutsikana nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu muZimbabwe.
Chii chaita kuti mude kuratidzira panguva iyo vamunangagwa vari kupa vana veZimbabwe mukana wekuti munge muchitaura nhunha dzenyu nezvichemo zvenyu muchinzwanana?
Isu kuratidzira kwatiri kuita hatisi kuratidzira kuna vamunangagwa, tiri kuratidzira kuti veruzhinji, the whole world, izvione kuti hatisi kufara nekunge tiri kunzi vamunangagwa ndiwo mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Saka inzira dzipi dzekuratidzira dzamuri kuronga kunge muchiita pamisangano ichaitwa navamunangagwa?
Isu tichaenda kuunga kwacho ikoko tichinoratidzira kuti ise zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora tiri kusapota avo vari kuZimbabwe vatisiri kufara nezvakaitika pamaelections akaitwa muna July. Tiri kugununa kuti dai zvinhu zvakabuda semaonero akaita ruzhinji rweZimbabwe kuti vakavhotera vaNelson Chamisa, ndo zvacho zvatiri kuratidza kuti isusu watiri kuti be president wedu ndavaChamisa, kwete vamunangagwa.
Saka munotarisira here kuti kuratidzira kwenyu ikoko kungawana chakunoshandura mumamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe uye kutariswa kwehurumende yeZimbabwe nenyika dziri kuUnited Nations ikoko?
Isu tinoda kuratidzira vari kunze kwenyika kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinofunga kuti shanduko yatinofungidzira kuti iriko ndeyekuti vanhu vari kunze vazvione. Because as we speak right now, we think hakuna freedom of expression kuZimbabwe, hakuna freedom of speech kuZimbabwe, hakuna kana freedom of press. Izvozvo ndo zvatachida kuti tidemonstrate kuthe world kuti no, isusu tine freedom of expression kunokwatiri tiexpress zvido zvevanhu vari kuZimbabwe kuruzhinji rwenyika.
Asi seMDC makaa makokwawo here kuti munge muchisangana navamunangagwa?
Ini ndini chairman weMDC muAmerica. Handina kuona kukokwa, handina kuona invitation yandakapuwa. Asi kunyange dai takaiona invitation yacho handanga ndisingaone kodzero kuti ndinge ndiriko.
Saka munotarisira kuratidzira kwezuva rimwe chete here?
Ruzhinji rwedu takasarudza zuva remusi 29 kuti ndozuva ratofanira kuenda kuUnited Nations tinoratidzira.
Asika vamunangagwa kugadzwa kwavo, kugadzwa kwakakomekedzwa nedare redzimhosva mushure mekunge bato renyu raendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tiri kuramba takamira nepatanga takamira napo kare. Kunyange dare redzimhosva rakatiro vamunangagwa ndivo president wenyika, asi tinoda kungokutaurira kuti havasi vose vanonzi vapinda mudare redzimhosva vonzi hauna mhosva. Not all people go to court vachinzi innocent vari innocent.
Aiwa, tinokutendai zvikuru varuzvidzo nekuwana nguva yekutaura nesu paStudio 7.
Aiwa, tinotenda chaizvo nenguva yamatipa iyi. Tinoyeuchidza ruzhinji rweZimbabwe ruri muno muAmerica kuti uyai mese neruzhinji rwenyu tiuye tizoratidzira kuUnited Nations.
Manga makateerera kuna vazvidzai ruzvidzo vanove sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombo tarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup. FC Platinum 2, Chapungu 2. Mutambo uyu wapera ari mangange ndokubva waenda kuma penalty kicks, Chapungu ndokukunda 5-4. Ngezi Platinum 1, Rentals 1. Zvakare mutambo uyu wapera ari mangange, mutambo uyu ndokubva waenda kuma penalty kicks, Rentals ndokuhwina 5-4. Black Rhinos 1, Nichrood 2. Dynamos Football Club 1, Bulawayo Chiefs 0. Harare City 1, Bulawayo City 0.
Mangwana, Highlanders iri kutamba neYada kubaba Field Stadium. Capes United iri kukweshana ne ZPC Kariba ku National Sports Stadium. Uko Triangle United iri kutamba ne Shabani Mine ku Gibo Stadium. Shoto mumanzwa Amara Brown uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo yetajamuka vapromisi mukwananzi vabudiswa muusungwa mushure mekubvisiswa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica yoronga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly ichidzivisa pasi rose kuti aitambire vamunangagwa semutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paww.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina Praxis Jeremiah achikupai nhau dzeNdebele.
So